Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 19/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemunzvimbo dzakavhiringidzwa neGukura Hundi votaura pamusoro peurongwa hwebhavhade ravamugabe richaitirwa kumatebeland mwedzi unouya. Dare redzimhosva rinonyima Pastor Philip Mugadza mukana wekubvisa mari yechibatiso. America yogadzirira kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri mutsva mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeRemnant Church vaPatrick Mugadza vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka zvimwe zvitendero zvichitevera mashoko avo ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachashaya gore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare, amai vongai muchuchuti, vati vamugadza vanogona kuramba vachipara mhosva kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Izvo zvinotevera mutongo wavambenge vatura mangwanani wekuti vamugadza vanofanira kutongeswa pamhosva yavari kupomerwa zvichitevera chikumbiro chemagweta avo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Zvataurwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avamugadza vaObey Shava.
Chekutanga dare rapa mutongo waro wekutanga richiti iro masungiro akaitwa Pastor Mugadza haana kutyora kodzero dzavo, vakasungwa zviri pamutemo. Nokudaro ngatinderere mberi nenyaya tichibva taisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze, chikumbiro chinova charambwa nedare nekuti vati ivo zvinoratidza kuti Pastor Mugadza pavanobudiswa vanoramba vachingonopara mhosva dzakasiyana siyana. Icho kwada hatina kufara nemutongo wakadai, asi pane nzira dzatinofanira kutatidza nadzo kutsutsumwa kwedu nemitongo yakadai. Tiri kuenda kudare huru guru rehigh court tichinopawo maonero edu patinofunga kuti pakakanganiswa ndaapa naapa.
Muchikumbiro chavo chekuti vamugadza vatongo vachibva kumba kwavo, vashava vadambura vanhu mbabvu nekuseka. Mushure mekunge vabvunza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, vaMafion Muchena, kuti vamugabe vachafarini kana vachiti zvakataurwa navamugadza kuti vamugabe vachafa gore rino muna gumi guru ari manyepo. Asi vamuchena vati havazivi kuti vamugabe vachafarini sezvo vasina zvavanoziva nezveutano hwavo. Vashava vaudza Studio 7 kuti mhosva iri kupomerwa vamugadza haina maturo. Vamugadza vanoti vakaudzwa namwari kuti vamugabe vachafa gore rino uye vakavakurudzira kuti vanamate zvakasimba kuti vasasangana nerufu urwu. Vakavakurudzira zvakare kuti vareurure zvitadzo zvavo kuti vasafe. Nyaya iyi yakatarisirwa kudzoka kudare musi wa3 kukadzi pakatarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinona nezvamabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mupfumira, vanoti vakaremara vanofanirwa kubatsirwa kuti vazviyamure voga muupenyu kwete kuramba vachingopema. Mutoro wedu nhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pakupemberera zuva revakaremara iro raifanirwa kupemberwa musi wa 3 zvitagore rapera amai mfumira vati vakaremara vafanirwe kuramba vachingoita upenyu hwekupema nguva dzose.
Today empowerment munhu azvimirire achizviitira ndokuti ti respect unonziya kana uchingopiwa chinhu ka pamwe unopiwa pamwe ari kukuridzira tsamwa pamwe ameno vari kukushora. But kana one zvauri kuita manzonzi kune loan revolving fund. Revolving fund inotaura kuti wokwereta kana wokwereta wodzosera kuti vamwe vazowanawo.
Amai mfumira vati kunyange paine mitemo inorerutsira vakaremara, hurumende inofanirwa kuremekedza kodzero dzevakaremara nekuvavakira pekupinda napo muzvivakwa zvehurumende. Vati izvi zvinofanirwa kutanga muzvikoro zvichingokwira kusvika kumusoro. VaJoshua Chiteta vanove musope kana kuti albino vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira nemishonga yekuzora nguva dzekupisa pamwe nekuvawanisa magirazi ekuona zvakanaka sezvo vakawanda vavo vaine dambudziko rekusaona zvakanaka.
Senguva yekupisa tinofanira kuzora masunscreens kwokumawana kwatinomawana anenge achidhura. Saka vabereki vedu vanoshayiwa mari yekuma afoda kumatengera vana vavo.
Mumwe akaremara makumbo vaJosephat nemachena vekumakonde vanoti hurumende inofanirwa kuvapa minda pedyo nemadhorobha kuti zvivarerukire pakufamba. Vakawanda vakaremara vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya zvekuti vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Mhemberero idzi dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rekuti building a more inclusive and equitable world for people with disabilities. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanhu vari kushora urongwa hwebavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinonzi richaitwa kumatoposi National Park mudunhu reMatabeleland South, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo inonzi yakavigwa vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weIbechu likaZulu vamposofu zwayo vanoti sangano ravo harizi kufara nekuitirwa kwemhemberero dzebavhude raMugabe kumatopos National Park, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo yeBalagwe kunove kune antelope mine uko vanoti kwakakandwa vamwe vanhu vakawanda panguva yegukura hundi. Sangano reIbechu likaZulu nderimwe remasangano anorwira kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo kuitira kuti munyika munyatsove nekuregererana kwechokwadi uye kuti vanhu vagokwanisa kuviga hama dzavo zvakanaka. Vafuzwa vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vaMugabe havasati vada kutaura zvizere uye kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi, kuuya kwavo munzvimbo iyi vachizopemberera bavhude ravo kunotsamwisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi iyi.
Zvinonetsa kuti munhu aende kunoita birthday yake kuarea akauraya vanhu vakawanda. Matopo is the center of the crime scene. Kune vanhu vakawanda vakapusira kumagumba ukoko vasina kuvikwa zvakanaka.
Vafuzwayo vatiwo kupemberera bavhude remutungamiri wenyika munzvimbo yakakomberedzwa nevanhu vakawanda vanotambura uye panguva iyo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo mucherechedzo weutungamiri husina hanya nevanhu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati hapana chakaipa kupemberera bavhude remutungamiri wenyika, vachiti izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa gore negore. Asi vatsinhirawo kuti kuitira mhemberero idzi kumatopos kunorwadzisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. VaMaposa vati bato ravo ragara richibuda pachena pakuti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo, vakatiwo ishuviro yavo kuti vaMugabe vashamise vanhu nenzira yakanaka vagotora mukana wemhemberero idzi kuti vataure pamusoro penyaya iyi.
Sezvo vachiuya kuno kupacho pavaivika vane pavavo, tiri kufunga kuti maybe vangangowana simba rokuti vataure nezvazvo kati vokumbira uregerero sezvo vachizoitira mabikawo pachiko pachiko nepane makuvaya.
Studio 7 aina kwansa kunzwa kubva kubato rezanu PF panyaya iyi. Asi munyori mukuru weboka rechidiki mubato iri vakudza ichipanga vaudza bepanhau renewsday kuti havanei nezvinofunga vanhu vakawanda pamusoro pekuitwa kwemhemberero idzi kumatopos vachiti chinangwa chavo ndechekushandisa mhemberero idzi kuedza kusimudzira mabasa ezvekushanya munyika. Mhemberero dzebhavhudhe ravamugabe dzinogara dzichiitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika gore rega rega dzichitungamirwa nevechidiki vebato rezanu PF. Asi vakawanda vanogara vachishora chiitiko ichi vachiti kutambisa mari inogona kuve ichishandiswa pakuita zvimwe zvinhu zvakakosha. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Gurukota runora nezveutano Dr. David Parirenyatwa varikurudzira vanhu kuti vangwarire mvura yavari kunwa kuti vasatapurirwe zvirwere zvakaita setyphoid kana manyoka zvokonzerwa nekuwandisa kwemvura iri kunaya. Mvura iri kunaya iyi iri kukonzera kuti munzvimbo dzakawanda munyika muite mafashamu. Dr. Parirenyatwa vakurudzirawo zvikoro zvemaboarding schools kuti zvisakurumidze kutumira vana kumba kana paita zvirwere zvemanyoka, vachiti vanofanirwa kuita izvi chete kana nyanzvi dzezveutano dzaongorora dambudziko racho. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tinokurudzira kuti vanhu vangwarire chaizvo kusanwa mvura yetumatsime tunonzi tumashallow wells, itwo tunda imvura inenge yageza pasi ichitora tsvina ichitora pamwe kunenge kuineko akaitira vanhu tsvina zvese zvinopinda mumashallow wells. Ende kana maakuzonwa iyoyo unokwanisa kubata typhoid kana kuti cholera kana kuti chirwere chemanyoka. Saka tinenge tichida kuti mungwarire nyaya idzodzo zvikurukuru kunwa mvura. Chechipiri ndechekuti kuzoti kana manenge muchinwa mvura iri mutsime maona razara rafatyura ende hauna kumwe kwekutora mvura majaira tsime rako rekumusha rounoramba uchitora mvura asi razarisa ende hauzive kuti mvura iyi yabva pasi here kana kuti yemvura yekugezwa. Tinenge tichikurudzira zvikuru kuti muboile mvura yenyu muboire chaizvo kusati mainwa muboigadzika moboila moigadzika mozonwa. Izvozvo zvinobatsira zvakare kuuraya chirwere. Tiri kukurudzira zvakare zvikurukuru zvikuru kunyanya kumazvikoro maboarding schools kuti kana pachikoro ipapo paita manyoka haikonai kuti maparents yai muzotora vana venyu. Tinenge tichida kuziva kuti manyoka iyi imhandoi mumbovachengeta vana vayo motitaurira isu mokurumidza kutaurira kuhealth tinomhanya netimu dzedu ipapo kuona kuti manyoka aya akaita sei. Ndayekuti mukati pangoita manyoka maparents oya kuzotora vana vavo pamwe kana iri typhoid kana cholera inenge yaakutobva yapararira nenyika yese damunenge maakuti yatora mwana wako yatora mwana wako yachienda uko yachienda uko.
Ko, pane mamwe maapiritsi here angatengwe nevanhu anoiswa mumvura umu?
Tinokurudzira futi zvikuru blessing kuti kana vachera mvura yako iyoyo chino iye zvino tiri kudistributa kana tiri kupa mapiritsi aya anonzi maapataps anokwanisa kuiswa mumugomo wako wemvura okanda matablets iyeyo anouraya futi zvirwere izvozvo anenge aine korini inobatsira chaizvo kuuraya zvirwere izvozvo.
Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yarasikirwa nechigaro chekomiti yeparamende inoona nezvemitemo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nezanupf rekuudza paramende kuti uwandu hwenhengo dzeMDC team paramende hauchabvumira kuti itungamire makomiti mashanu zvichitevera kudzingwa kwenhengo 22 mudare iri gore rapera. Mutori wedu nhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chikumbiro ichi, komiti inotungamira mabasa eparamende ine nhengo kubva kumapato ese ari matatu ari muparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakazoita chisungo chekuti MDCT inofanira kutorerwa chigaro chimwe pamakomiti mashanu ainotungamira, uye kunyange hazvo bato iri rinonzi range razvipira kuti risiye chigaro chekutungamira Komiti yedzwe pamusoro ZANU PF yakati yaida kutungamira komiti yezvemutemo. Vari kutungamira komiti pari zvino zvakare vachimirira Harare West muzvare Jesima Jome vaudza Studio 7 kuti vakatoudzwa nevanotungamira nhengo dzebato ravo muparamende vainnocent Gonese kuti ndiro danho ratorwa neSROC.
Bato rangu reMDC ranzi rava nenhengo dzeparamende shoma pfuura makomiti atinocheya muparamende. Sazvanzi nini ndibve ndikatoitawo mibvunzo yekuti saka sei zvanzi komiti yangu inini. Sandikangoti ndozvandakaziviswa. Sandikaziviswa kuti izvi zvichabva zvatanga kushanda musi wazvinotaurwa imo muparamende. Zvanzi vakangomira chete kuti vazvitaure vazvizivise veruzhinji nekuti nini ndakangadisati ndaudza.
Vagonesi vaudzawo Studio 7 panhare kuti ndiro danho rakatorwa neSROC. Sachigaro veSROC zvakare vari mutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda vanotarisirwa kuzivisa dare iri apo richatanga kugara svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura navaMudenda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti vaziyambi ziyambi veZANU PF ndivo vakatodomwa kuti vatore chinzvimbo chamuzvare Majome. Muzvare Majome vanoti vashungurudzika nedanho ratorwa zvikuru sei vakatarisa basa ravanga vachiita mukomiti yavo iyo iri kutungamira basa rekushandurwa kwemutemo wezvesarudzo. Vanoti semaonero avo ndiyo nyaya yavari kufira.
Inini kubviswa kwangu ndiri kuona chaizvo kune chekuita nenyaya yebasa randanga ndichiita mukomiti imomo rekutungamirira nyaya dzesarudzo nenyaya dzekushandurwa kwesarudzo kuti dzifambe zvakanaka uyezve nyaya yekuzadzikisa kuti bumbiro remutemo rezimbabwe riteedzere.
Asi vati zvisinei vachaita sezvinodiwa nevanotungamira paramende. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo hapana chakaipa padanho ratorwa neparamende sezvo nhengo idzi dzichipiwa zvigaro zvekutungamira makomiti neuwandu hwadzo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica mutsva vaDonald Trump vari kutora mhiko mangwana muWashington DC apo vange vachitungamira America kwemakore masere apfuura vaBarack Obama vanenge voenda pamudyandigere. Asi kunyange hazvo kuine vamwe vari kuratidzira kusafarira kwavo neizvi kuchinjana masimba kuri kuitwa murunyararo. Asi kuAfrica pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyika yeGambia uko vakakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika vayaya Jammeh vari kuramba kusiya chigaro. Izvi zvapa venyika dzekumawirira kweAfrica vari musangano reECOWAS kuti vati vave kutumira mauto. Vakakunda musarudzo vaAdama Barrow vamanikidzwa kutora mhiko kuSenegal kumuzinda wenyika yavo. Ko, Zimbabwe chii chaingadzidze pane zviri kuitika muAmerica nekuGambia? Mukuziya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vachirerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumanzu. Tatanga nekubvunza vachirumanzu kuti vanoona sei zviri kuitika kuGambia.
Hazvinoshungurudza zvikuru nenyaya yokuti murusarudzi gwakaitiwa iye pachake akatobvuma. Uyo voyo angasarudzwa kuti adini ahwina akatokorokotedzewavo. Asi ndokuzoona kuti aikazve uyo angabvuma kuti adini ahiwa akazochinja. Saka izvozvo ndofunga zvatopa bhedhi yatingati pachirungu imeji muAfrica kuti aikazve ko inga kuna vanhu vanodini vanoramba kudyiwa.
VaMavhinga, munoona senyaya?
Nyaya iyi inosuwisa kuti vanhu vari kuda kupinzwa munyatwa nemungwavaira nenyaya yekuti munhu ari kuda kuramba akambambashira pamasimba. Asi zvakarewo inozotaridza kuti sangano remubatanidzwa rekuwest Africa reECOWAS harina zvemanyanisi zvaiitwa sekusouthern Africa kwedu kuno kuChamhembe naSADC vekuti vakarega muZimbabwe zviya 2008 vamugabe vadliwa vakaramba kubva vakati handei kurun off vanhu vakarohwa zvekurohwa zviya vanhu vanodarika 200 vakafa.
Vachirumanzu, pindai tinzwe.
Zvavapa semufananidzo weZimbabwe handizvo zvakaitika. Ndofunga isu neyatinoti 51 plus. Saka izvozvo ndo zvakaitika. zvokuti pachiri kutopa tinenge chidzi maelections ari neck to neck, vamukata kufanana asi bhiza rimwe rangozowina nemhuno. Saka muno ndo zvakaitika chi muzimba kuti vamugabe vakazohwina nei nomhuno. Asi ndokuzoti veduwe izvi taziona hatiri goni kuregedza mhomho yavamwe vanhu ava vanga vatsigira rimwe bato. Inini chifomai yatinoti chi unit government.
Todzoka kwamuri vamavhinga, tiri kuonawo vabharo vaita zvinenge zvakaitwawo navatsvangirai zvekuti munhu anoti akunda musarudzo otiza achienda kune imwe nyika. Vatsvangirai vakamboenda kuBotswana, vabharo vari kuSenegal.
Zvinobatsira hongu, nekuti dzimwe nguva unenge uchitoona kuti vanenge vachirambira nemasimba vanenge vaine matomu zvakarewo vaine mauto kudivi kwavo, zvokuti vanogona kukanganisa munhu kana kukonzera kuti munhu iyeye atsakatike kana kuti afe. Saka zvinobatsira, asi mutsauko unenge uripo zvavo ndewekuti tikada kuona dambudziko rakaitwa navatsvangirai pavakatiza vachienda kuBotswana ndokuzozoroka vaenda kuSouth Africa, ndewekuti vainge vasina kutora danho rekuti ini ndahwina ndinofanira kugadzwa, asi ndiri kutyira upenyu hwangu nekudaro ndava kumbotiza ndoitsvaka upoteri. Nekuti iko ndinotikona kuti nhasi chaiyo iyo vekuSenegal vari kutotaura kuti ndo kuchagadzwa vabharo nekuti vakahwina musarudzo. Ndo musiya paduku wakaitwa navatsvangirai
vachirumanzo.
Vamazinga vanoti mauto airova vanhu kuti votera papa nezvimwe zvakadero, asi tose tinoziva kuti munhu kana achivhota anovhota ari ega. Tozoenda kunyaya yokuverenga iwo maelections, aisiri Zimbabwe ine matambudziko akaita saiya. Kune nyika dzakawanda dzinomboita matambudziko akaita saiya, including iko kuAmerica nhasi uno kuchazogadzwa wavani vavatrans iwo. Kwakatombotora manguva kukapedzera kupindira majudges, asi does it mean here kuti papopindirwa namajajisi popindirwa namakotsi vanhu vaifanira kuita basa ravo vanga vakonewa?
Todzoka kwamuri vamavhinga, vachirumanzi vataura-taurawo nyaya yesarudzo dzemuAmerica. Tiri kuonawo vaTrump vari kugadzwa iwo mangwana aya. Pane chingadzidzwawo nezimbabwe rapa?
Hongu zviripo zvakawanda zvinofanira kudzidzwa nezimbabwe. Chekutanga ndechekuti kuremekedza zvabuda musarudzo. Vanhu vemuAmerica vakati hongu ka ndo zvabuda musarudzo tingagodii, ngatizvigamuchirei. Ndo zvisiri kuno kuAfrica, kuZimbabwe vanoramba zvabuda musarudzo.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu richianda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzu vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekerawo kuZANUPF avo vanga vari parunare kuzvishavane. Zvichakadaro, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvinoshuwirawo kuti vaTrump vachabvisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, ukuwo vamwe vachiti ngazviwedzerwe. Dr. Moses Rumano vari kuOhio vanoti vaTrump vakabvisa zvirango izvi zvinobatsira kuti upfumi hwenyika huite zvakanaka uye kuti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo vaonewo chouviri. Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 aita hurukuro naDr. Rumano nezvenyaya iyi.
Ini ndinofungidzira kuti kana chishuwo changu ndechekuti waTrump nehurumende yavo wabvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, nekuti hazvina munhu ari kubatsira aba izvozvo. Hazvisi kubatsira nyika yeZimbabwe, hazvisi kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe. Saka ndione ba chekuti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo, nekuti hazvina zviri kubatsira kunze kwekuti vanhu vari kushupika.
Asika vamwe vanoti zvirango zveupfumi izvi zviri kuitirwa kuti hurumende iwanikwe iyo ichifungawo kubva pachigaro. Imi munoona kunge zvashanda here kusvika pari zvino, uye zvii zvimwe zvamungakurudzire vaTrump kuti vaite kuti ukama weZimbabwe neAmerica uite zvakanaka?
Inini kuona kwangu ndekwekuti zvirango zveupfumi izvi zvaane makore zvapo, hapana bazviri kubatsira. Saka ndandichida kuonawo kuti inini sezvo waTrump ari kupinda apa mutungamiriri mutsva ngauyone zvinhu zvitsva ati aiwa isusu tamboedza izvi hazvisi kushanda kunyika yeZimbabwe. Zvingashande kune dzimwe nyika, asi kunyika yeZimbabwe hazvina kushanda ba. Wochitiwo isusu ngatitange ipapsva zvirango zvese zveupfumi izvo zvobva toona kuti zvinofamba sei.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe zvii zvimwewo zvamungade kutaurawo pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica mangwana izvingadzidzwe neZimbabwe.
Chandiri kuona ndechekuti inini vanhu vari kunyunyuta kune vamwe weDemocratic Party vari kunyunyuta nekusarudzwa kwaTrump. Saka wane kodzero yavo yekuti isusu hatisi kuendaba kunoona zviri kuitika izvi kuti mutungamiriri mutsva achigadzwa wari kupokana nekuti wakasarudzwa sei. Asiwo chinondikoshera inini ndechekuti zvinoramba zvichioneka pamberi kuti nyika ino ine kuzvitonga kuzere nekuti kunouya mutungamiriri kana nguva yake ichinge yakwana yekuenda anobva abva pachigaro zvakanaka, uye anenge aripo achiona mumwe mutungamiriri mutsva achipuhwa chigaro achinzi chienderera mberi nebasa kuti nyika irambe ichiita zvakanaka. Ndozvandinoshuwawo inini kuti Zimbabwe tivewo nekuita kwakafanana neikoko kwekuti tiite vatungamiriri vatsva vanenge vachiuya vachipuhwawo masimba vanenge vane dzimwe pfungwa dzavanenge vainadzo dzichiuya zvichienderera pamberi kuti nyika idi ibudirire.
Avo vanga vari Dr. Moses Rumano vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege dzehondo dzemuAfrica dzakarwisa nezuro chikwata cheIslamic State munzvimbo iri makiromita 45 kubva muguta reSirte muLibya. Kurwiswa uku kwakapiwa mvumo nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Vakuru vakuru muAmerica vanoti kurwisa nemuchadenga uku kwaive kwakanangana nekurwisa vanhu veISIS vainge vatizira muguta reSirte mwaka wapfuura. America inoti makamba maviri ndiwo akarwiswa nezuro. Sangano reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeBurundi iri kuramba kutonga chikwata chiri kukonzera mhirizhonga munyika iyi. Munhau dzemitambo, pamutambo weAfcon uri kutambwa izvozvi mugroup B, Tunisia yakarova Algeria 2-0 mutambo uyu wane 60 minutes, asi kwasara nguva shoma shoma kuti chikwata chemaWarriors chipindewo munhandare yeStade de Franceville chichisangana nemateranga Lions ekuSenegal mumutambo wavo wechipiri weAfrica Cup of Nations. Vazhinji muZimbabwe vari kuti vari kutya zvikuru mutambo uyu. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvikonzero zvacho.
Ange hazvo maWarriors akatamba zvinodakadza ndokubuda nepoint mumutambo wavo wekutanga neAlgeria. Vakawanda munyika vari kutya mutambo wanhasi uyo vari kuti wakaoma zvikuru. Vakambotambira chikwata cheBlack Aces vatedhidzwa vanoti mutambo uyu wakasiyana zvikuru nemutambo uyo Zimbabwe yakasangana nemaDesert Foxes ukapera uri mangange 2-2.
Ndona ange Zimbabwe in a tough game kurare pa Algeria, but I think kuti pamwe pacha kunaita draw.
Vanoita tamba oga avo vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe pamateranga Lions kana vachida kubuda nema points kana point zvayo.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti win because mutambo wakasimba.
Mutsigiri weDynamos vaCharles Chachoka vanoti pane zvinofarira kugadziriswa nemurayiridzi weMaWarriors Kalisto Pasua kuti maWarriors abudirire.
Paipa akabvisa Matthew Risike akaisa vana Hanza Ndaindoro akagadzirisa ipapa. I think zvinhu zvinoita bo.
Kunyange hazvo vamwe vari kutya mutambo uyu vatrimo chimwaza avo vanoti vanotsigira chete chikwata chemaWarriors vanoti maWarriors ari kupunzira pasi materanga Lions. Pasua anoti anotarisira kukunda mumutambo uyu kunyange wakaoma. Mumwe mutambo uriko mugroup B mune Zimbabwe nhasi uri pakati peTunisia neAlgeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. tirikutarisa zvakaitwa nevanhukadzi zvakaitwa vanhukadzi nemutungamiri weAmerica arikusiya basa vaBarack Obama uye kugadzwawo kwavaTrump sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare vanhu vemunzvimbo dzakavhiringidzwa neGugura Hundi votaura pamusoro pebhavhudhi ravamugabe rida kuitirwa kumatebeliland tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Tinwenyu Blessing Zulu, toksia emina, tunga milinko mo, munau zechindebele.